Ndino kuchingamidza ine mufaro ini ndini tanono kawande dichiti eino emisoro yenhau dzanhasi chitatu gunyana 19 2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira nzvimbo dzine vanhu vari kurapwa chirwere checholera kuGlenview 1 Polyclinic neBeatrice Road Infectious Diseases Hospital. Zimbabwe yochema-chema nenyaya yekuti zvizvarwa zvayo zviri kuchorerwa kodzero pazviri kuenda kuZambia, apo zviri kupiwa mapirisi kuti zvionekwe kuti hazvina kolera here. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votoresa miko nhengo dzekomisheni ichaongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu. Vagari vekumasvingo vakavharirwa mvura nenyaya yekutadza kubhadhara mari yemutero vanoti vanoda kuti kanzuru imbovavhorera mvura vachisvira kuti vanogona kutapurirwa chirwere chekorera. Kutadza kuita nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi kwave kukonzera kusagadzikana munyika uye kusamira zvakanaka kwenyaya dzeupfumi. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum tiri kutarisa mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti Zimbabwe icharamba ichishandisa dhora rekuAmerica kutsigira upfumi hwenyika. Asi vamwe vari kukurudzira Zimbabwe kuti ive nemari yayo. Imi vari kunze kwenyika munotii? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.